kwechishanu tondoiro rapfuura iri mukuru webato redu mupresident Nelson Chamisa vakatora matanho ekusimbisa musangano nekuronga patsva mamwe mabazi edu emusangano kusanganisira iro bokanyuwanda rakaiswa rekuti tione nezve vanogara kunze kwenyika vana vezimbabwe diaspora affairs and mobilization ndo boka rakapuwa so mukomana kuti apinde zvinoda zvinhu zvese zvakabatana nokuti kana diaspora ichinge yadeedzera inosimudzirwewo izvikewo zvainotitaura tikwanise kubatsirana nekuti isu sebato takasiyana nekure zvanoti inokutarisa kuti a vanhu vanodiaspora ngavangounza mari chete tisingatarisiwo kuti a vanodiaspora varimbodei varikuita nezvii zvii zvirikumuvashungurudza ende chikuru chikuru ndechekuti a chete vakaita chakaitwa bzemuno muzimbabwe zvogadziswa sei zvakaitwa bzemuno muzimbabwe zvisacho nekuti hapana munhu asikati kugara namai vake padhuze hapana munhu asikati kugara nemusukuru wake padhuze nehama dzake asi inyaya kuti pane chakaita kuti munhu ye aende ukoko zvinhu zvese zvinofanira zvigadziswe tichironga asi chikuru chikuru ndechekuti tiro kuti tironge zimbabwe itsva nekuti taakuti mukomana atopinda saka achinge apinda tinofanira tichiziva kuti vari kudiaspora vane pato yekupleya kuti zimbabwe isimukire.
Zvinhu zvikuru zvamungatarisira kubatsirana zvavana vezimbabwe vari kunze zviri kutadzira kuita nehurumende?
Pakanyaya yekukosha kwevajonga inge yekuteerera. Tinofanira kuteerera kuti vari kuti chii vana vezimbabwe vari kunze kwenyika zvii zvavanazvo musoro maavo kana zvavari kufunga upfungwa dzavo kuti zvino zvinofanira kunge zvichiitwa saka panoda munhu anoteerera pana vanhu vanoteerera ndo pandakatuma inini napuresident Chamisa kuti aiwa batachwayo titungamirirai mukuteerera vakamirira bato titungamirirai kunzwa kuti zvinhu zvinodiwa nevana vazimbabwe vari kunze kwenyika kuti zimbabwe inge ichifambira mberi zvakanaka nekuti gundo remutemo wenyika rinonyatsotaura zvakanyatsojeka kuti mwana wese muzimbabwe anofanira kupuwa kodzero dzakafanana kunyange kodzero dzekuvhota chaidzo saka isu semusangano aiwa tinoti mwana wese muzimbabwe kunyange ari kudiaspora ngatinge tichiteererana tichipanana mazano nekusimudzira nyika yedu ichienda mberi nekuti munhu wese mwana wese muzimbabwe wakakosha zvakafanana.
Tiri kuona hurumende iri kuumba diaspora policy, zvinhu zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Aiwa isu sebato remusangano tiri kutonge tiri mberi asi basa iri rakatotanga even portfolio iyi isati yaitwa zvezvamutemo zvakabva kuitwa irozvo ndo pawechenda saka titori mberi kuti tichitotaura navana vezimbabwe nekuti policy yenyika haifani kubuda muhomwe memunhu kana kubva papurinti yekuti hai pamuzinda patopatoumbwa policy yenyika isu tine kutenda kuzuru kuti aiwa vana vezimbabwe vanofanira kuti vange vari vachipatisipetawo muprocess dzakadai vachipuwa mukana wekutaurawo mafees avo kuti aiwa diaspora policy ichange yakamira sei ichange yakadii isu tichange tinayo kunotaritive policy yatichalonja mashondo mashoma ari kutevera kuti aiwa policy yedu yediaspora yakamira so kuitira kuti nyika yese zimbabwe nevana vese vari kunze vanzwe hutapetape nehunyanzvi hunonge hwaiswa kuti vana vezimbabwe tichiti aiwa ndo mafambisiro achaita basa takanangana nezvemadiaspora.